vana veZimbabwe vagara varofanira kutaurirana sevana vagere mumisha umwe chete hapana chakaipa asi vakapuwa chitanda chokutonga atisi vezanupiefu kana paine zvaanofunga kuti zvoda kutaurirama zvokoma nomunin'ina vagere mumisha mavo hapana chakamboipa tinotambira kuti veMDC Alliance vana vomuZimbabwe vane bato ravo rinopikisa rezanupiefu kana pavanoona kuti pane nyaya dzoda kukurukurwa tinogara pasi pombutisa vana vomunhu umwe tokurukura asi vakapuwa chitanda chokutonga for 5 years izanupiefu izvi hazvinegoshietiwi nokuti zvakataurwa navanhu
vamunzwa
isu nyaya yekuti titaure hatina kana dambudziko nayo asi chiripo ndechekuti tinotaura nezvii tinofanira kutaura nezvinhu zvese zvinonetsa vana veZimbabwe chokutanga ndechekuti tinofanira kutaura pachena nyaya dzekudiwa kwesarudzo inyaya inofanira kutaurwa iyoyo tobvapo totaura nyaya dzezveupfumi totaura nyaya dzemareforms totaura nyaya dzeminda totaura zvakangowanda wanda zviri kuita zvanupiefu nezvataurwa navamangwana ndezvokuti hongu tinofanira kutaura asi musataure nenyaya yakati izvozvo zviri hongu kana tati tiri kutaurirana
tinofanaaaudza kuti bato akati ndo rinotonga you cannot negotiate the people's verdict. You cannot
negotiate.
Why we go for election?
Anything
else can be discussed, but not the election. That's simple.
That is what
ndiko kutotanga kukoniwa ikoko kana tichiita dzinonzi nhaurirano tinotaurirana nezvinenge zvichinetsa vana veZimbabwe hongu vana veZimbabwe vakavhota vamangwana asi vana veZimbabwe havaziriwo vakataunda havaziriwo vakapa maelections pari kunzi pakaiwa maelections pari kunzi ari kuzviti ndiye purezidenti haazii ngatigarei pasi tikurukure nezvazvo munozvei kugara kuzoti
Constitutional Court yakapa verdict. We cannot negotiate the verdict of the Constitutional Court. We can negotiate anything else, but we cannot negotiate the verdict of the Constitutional Court. Vamozora is a lawyer. Once the court has made a decision, that's the end of it.
Kwete zvatiri kutaura kuti zvikurukurwe nezvazvo ndokusaka ndiri kuti vamangwana vasatange vati chakati hachitaurwe chakati hachitaurwe chakati hachitaurwe nokuti tichavaratidza kuti zvatiri kuda kuti kutikurukure nezvazvo mabirwe aya haanei nekutonga kweconstitutional court constitutional court yakati hapana umbohwe chakati constitutional court haina kutaura ba kuti hazvina kubiwa yakati hatisi kuona umbohwo hwacho nokuti ma-V11 nezvimwe zvanga zvisipo constitutional court haina kutonga nenyaya dzezbc yekuti zbc yaitaura yaikavha zvanupiefu chete zviri mumareports emaobservers akaudzwa nehurumende saka tiri kuti isusu hongu ngatitaure asi ngatirege kutanga tavharira mapanze kuti tisati tataura chakati hatitaure
tetai chirongo vamangwana
ndiri kuteta chirongwa ndichiti zanupiefu hairambi kutaura navanhu vemdc alliance asi you cannot negotiate the verdict of the people vamunangagwa is the legitimate president of this country that's the bottom line tabva ipapo kana paine zvimwe zvinoda kukurukurwa kuti nyika yedu tingagarisana sei zvakanaka tingakurukurawo zvedu izvo hatirambi tofanira kutaurirana savana vagere munyika yavo and that's the reason why we go to an election zvokujairira kungopinzwa mumainclusive government zvakamboitika izvi tijairira chisingaitiki that's the reason why vanhu vachienda kuelection there will be a winner there will be a loser this time around the winner is zanupiefu the loser is MDC Alliance
vamunzura hanzi hatida zvegnu izvi
isu hatina kumbobvira tati tinoda gnu isu tinoda zvinoda vana veZimbabwe vana veZimbabwe nokutambura kwavari kuita vane maonero avari kutoita kuti dai zvinhu zvafamba so zvamira so zvamira so saka isusu tiri kuti ngatitauriranei tichitaurirana tichigadzirisa zvinonetsa vana veZimbabwe ndokusaka takati pa5-point plan yedu yekuti tida kunotaura nezvakati nezvakati tiri kutaura nenyaya yeupfumi tiri kutaura nenyaya yekubiwa kwesarudzo tiri kutaura nenyaya yekuye mhirizhonga tiri kutaura nyaya yemareforms nokuti vataura kare vamangwana kuti tarisai mone vanhu vane mari dzavo vari kunze kwenyika havasi kuunza mari dzavo, havaunze mari dzavo kana paine huori hunopisa mupepa sezviri kuita hwemuZimbabwe.
Ramangwana rekupedzisira.
Ndinopedzisira ndichiti chinhu chakanaka kuti vana vezimbabwe even vaita maelections vataurirane, asi you cannot negotiate the verdict of the people. Vamunangagwa ndivo vakasarudzwa kuita president wenyika ino, vakapfuma hurumende yavo, inofanira kupuwa mukana wokutonga for 5 years.